zvikwata zveziva Eastern Region Division 1 zviviri zvemuguta remasvingo zvinoti Masvingo United FC neFC Wangu Mazodze zvichange zviri muCheke Stadium kupera kwesvono. Mangwana chikwata chitsva cheFC Wangu Mazodze chiri kutamba nechikwata cheLowveld FC munhandare yemucheke. Nesvondo munhandare iyi munenge mune mumwe mutambozve pakati peMasvingo United FC neGreenfields FC. Mumwe mutsigiri wenhabvu mumusha werunyararo West vaHard Life Tangai vanoti vari kufarira zvikuru kudzoka kwemutamba wenhabvu nekuti vakanga vasina zvinovavaraidza pakupera kwesvondo vasingaendi kumabasa.
Aiwa, izvi tazvitambira nemufaro usingambobviri. Munoona makore maviri tisina kana kumboona mutambo unotivaraidzwa. Iko zvino tiri kufara, fanika iko zvino Masvingo D1 yaane timu mbiri, Wangu Mazodze neyo Masvingo yacho. Saa iko zvino tiri kufara zvikuru pakuti iko zvino chero vhiki yatiri kutarisa wekendi yatakatotarisa tikoo tine mutambo muviri nomugovera nesvondo, saka wekendi yose unenge uri hati tichiita mutambo rakede takaokera bhora. Zvinotibetsera futi pakuti muno Masvingo pachama hamuna entertainment zvachose.
Mumwe mutsigiri wenhabvu vaThomas Mwenje vanoti vanovimba kuti kudzoka kwenhabvu uku kucharamba kuripo kana denda recovid-19 rikasaramba richiwedzera, kuitira kuti vatambi vanorarama nemutambo wenhabvu sebasa vakwanise kuriritira mhuri dzavo.
Tinoshuvira kuti mutambo webhora wadzoka uyu ucharamba uriko kana COVID ikasavhiringidza. Tinobatsira vechidiki vakawanda vanorarama nekutamba bhora kuti variritire mhuri dzavo. Nekudaro isu sevatsigiri tinofara zvikuru nekudzoka kwebhora. Tave nekwekutandara pawekendi uye mabasa aiva akambomiswa anowanikwa mubhora adzoswa, saka vakawanda vachawana chouviri.
Mutauriri wechikwata cheFC Wangu Mazodze muzvare Bridget Mare vavimbisa vatsigiri vange vave nenyota yenhabvu kuti chikwata chavo chichavapakurira nhapi tapi apo chichange chichitamba neLowveld FC vachiti vanotarisira kukunda zvine mutsindo.
Mukomagodi, tinokurudzira vatsigiri vedu kuti vauye vazozvionera kuti FC Wangu Mazodze is the game in town. Ndivo chaivo vane chimuti ende tisu tiri kurira. Tiri kutarisira kukwatura chikwata cheLowveld FC zvine mutsindo ende tine rutsigiro rwakanyerwa tiri kupiwa nevanhu vemasvingo ende vari kutitsigira zvakanyanyisa. Uye tichatanga mutambo wedu tichange tine muimbi vanofarira rumba. Tichange tina jundao vasingafarire rumba mangwana ndinovimbisa muchabva pava kuifarira zvakanyanya. Ndinokuti huyai tifare, huyai titsigire chikwata chedu.
Muzvare Mhare vati vakaumba chikwata chakasimba uye vanovimba kuti sevatsva mudivizhoni 1 havana kuya kuzowedzera uwandu hwezvikwata zvenhabvu, asi vakauya kuzokwikwidza zvine mutsindo vokwanisa kuendererawo mberi. Sazvigaro vemasvingo United inozivikanwa nezita remadunirwa rekuti Yuna Yuna vaebet fidze vavimbisa vatsigiri vavo kuti vauye nehuwa ndi wavo vazonakidzwa nebhora remhando yepamusorosoro sezvo vange vari shuwa kwenguva yakareba.
Saka vose vanokwanisa uyai henyu muzozvionera munakirwe mukati memucheke Stadium nemusvesvondo nenguva 3 o'clock. Saka tinokurudzira kuti vanhu vanoda kuuya kuzobva kuzoona bhora vose vakasire kusvika vauye nguva yechipo, nekuti nenyaya yemutemo wedzihwamupengo COVID-19 tiri kutevedzerawo zvirango zvose zvinodiwa zvichasikwa zvive zvine zvichiitika.
Vanhu zviviri ndiyo chete vachabvumidza kupinda munhandare uye nemari yepasi kuona mutambo iyi inenge iri dhora rimwe chete pamunhu. Mucheke inhandare inopinda vanhu zviuru gumi. Eastern Region Division 1 ine zvikwata 16 izvo zvichange zvichikwesana kuti zviwane mukana wokupinda mumakundano enhabvu yepamusoro munyika yePremier Soccer League gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.